Isusu semusangano chaita kuti tisaendeko kana kuti vatungamiriri vedu vasawanikwe varipo ndechekusarudzo iyi. Hatisi kuwirirana nayo, tiri kuitora sesarudzo yakabirwa vana vezimbabwe mukana vachinge vachielekta gavhumendi yavanoda kana kuti hurumende yavanoda. Naizvozvo hatingange tichioneka isusu tichinoungana pari kuratidza vezanu PF kutoshaina nezvinhu zvekuba vachitaura kuti vari kuita inauguration yavamugabe. Toziziva kuti sarudzo iyi yakanga ine zvakawanda zvakaitika, vana vezimbabwe vanozviziva. Saka chimaziviro andoita ndeyekuti vanhu vakawanda munyika muno vari kutokashamadzwa kuti ko izvi zviri kumboitika seiko, kuti vanhu vakaba election vanotoda kudeedza nyika yese kuti huyai tokutengerai nyama, tokudaidzirai mabhendi epasi rose, munge muchifara, uyezve kutozoita holiday kuti vanhu ngavasaenda kunosenza ivictory yezanu PF yavakazvigadzirira mumusoro mavo.
Vamusararamanzwa zvataurwa navamangongera, pfungwa dzenyuwo pamusoro pekugadzwa kwavamugabe.
Aiwa, tazvindo zvavataura, nyaya iripo ndeyekuti zvese zviri kutaurwa navamangongera makuva embwa. Isusu sezanu PF takakunda musarudzo idzi. Nyaya yekuberedzira iyi handingada kuti ndipinde mairi nokuti haina maturo sokutaurwa kwaya kuitwa navamangongera. Ishungu dzavachinadzo, mota richiri kurwadza richangosvinwa, asi tinozivana kufamba kwenguva vachangonyarara. Makazoona imi kuti kuKenya vaodhinga vaiva matisawira nebato ravamangongera vakadyiwa, vakamboitawo shungu idzodzi dzokuenda kumatare. Matare akataura kuti aiwa zvinhu zvakafamba zvakanaka, pari zvino vaodhinga vanyarara kunge munhu agerwa ndebvu. Saka izvozvo hazvinyanyotyisa hazvo, sevataure sezanu PF tinoti ngavataure ikodzero yavo.
Vamangongera, zvii zvingatarisirwa kuhurumende itsva iri kuzoumbwa navamugabe?
Chatinoziva isusu ndechekuti kana takatarisa zvanu PF manifesto yavo kana kuti hwaro hwavaitiverengera semhuri yezimbabwe kuti kana tichinge tazopinda mumasimba ndo zvatichaita. Mukatarisa manifesto iyoyo hamuna zvakawanda zvatingati zvingabatsira mhuri yezimbabwe kufambira mberi. Mune nyaya idzodzo dzavaiti no isusu tichaita indigenization, tichatora makambani tichapa kune vanhu vatepa. Sokuziva kwaunoita izvozvo zvakauraya investment, kureva kuti vaya vanenge vachida kuuya kunotanga mabhizimisi muzimbabwe havana kukwanisa kunge vachiuya ende havasi kutozouya. Ukatarisa iwo panyaya yemadiamonds, takanga tina minista wefinance aigara achiti handisi kutomboziva kuti chichiri kuitika kunyaya yemadiamonds. Saka izvozvo zvicharamba zvichiwedzera kubiwa kwemadiamonds, kubiwa kwemamwe maminerals nezvimwe zvakadaro zvatinoziva zvinenge zvichiita kuti nyika ino isafambira mberi. Ndo zvatichaona zvichiramba zvichiitika vezanu PF, because maoko avo anobvinza sekutaura kwandaita. Handione vaine pfungwa dzakajeka dzakapinza dzekuti nyika ino inge ichifambira mberi. Havana vision yekuti tinobva sei patiri apapa, tichinge tichizoti 10 years from now, 5 years from now Zimbabwe yamuvha yaenda kumberi. Havana plani iyoyo. Pfungwa ingoripo ndeyekuti inini ndapinda papi, ndawana chii, ndadya chii, mudzimai wangu awana chii, mhuri yangu yawana chii. Ndo pfungwa chete dzavainadzo idzodzo, ndo dambudziko rataita kuti hatina visionary leadership.
Vamusarara,
aiwa, munongoziva kuti gwaro ratakanyora hatitarisire pembedzo kubva kuMDC nekuti vanhu vaidawo chigaro. Nyaya iripo ndeyekutizvo isusu sezanu PF takanyora gwaro rino urongwa, humwe hwataka tatanga, humwe hwataiti tinoendera mberi nehumwe hutsva hwatichavamba. Tichitarisa panyaya indigenization, pari zvino makambani atingati aindigenaiswa apfuure kana makumi matatu, mazhinji acho mapepa achiri kuongororwa. Uyezve pamakambani angada aindigenaiswa akaita sana Shorts mamwewo, hapana kana imwe chete yakavhara nekuti yakanga yaindigenaiswa. Tingatoti akatotowedzera kutosimba kwavo nekuti aakuziva kuti hwaro hwavo hwakodzwa. Nyaya iri kutaurwa navamangongera yeupfumi, zanu PF yakanga iri mugovernment kubva 1980 hutine ikonomi yedu yakasimba kusvika 1999 2000 MDC ichizopinda. Saka izvi munongoona kuti kushata kwakatanga kuita ikonomi yedu kunoenderana nenguva yakavambwa MDC. Nyaya iripo zvakare ndeyemasanctions. Tiri kuziva izvozvo kuti veMDC vakutanga basa ravo rokunoenda kunokwezva rekunyika dzekuwest kuti idzo dzirambe dzichinyatsopisa panyaya dzezvo zvanga zveupfumi, vachida kuti ivo vaite sekutaurwa kwakaitwa nemashoko ava Chester Crocker, avo vaiva mutevedzero wemunyori mukuru wekuamerica, akati ivo in order to separate the people from zanu PF we must make the economy scream. Saka tinoziva kuti vengi MDCT navamangongera nechimwewo chikwata chavo vachaita zvakakomba kuti vaedze kuti masanctions aya ashate.